Nomswa, Fit 1 July, Apotheana of Victoria 4, Skyra, Ninsana, Nusuland Road. Siwatawa mundege tiripa nandare Robert D. International Airport. Mundege makawa ni kwa Musa Pinga. Wanukwana 6 wanawa. Wanakukwansa kita rotingana. Anasha wanukwansa kita kutimbuni kita kugurika mundege.
Makaindis kwa kupi chaizu?
Wakati pinga mune domestic terminal. Kati ina mu domestic terminal umo mota. Kaisa mune ime rumu. Tanga ime dima shukuru. Arumu yaga separate kwa ne gombari. No alakati pitois. Mugari kama 3 meters. Tiri mkati umo umo. Hawaii. Wakati daiza mwene umo kupinga murumu yoyo. Jini minda kwa nkwansha daizisha pesira kupinga murumu yoyo. Nda pinga murumu umo umo. Ndaka changa kubunzwa mibunzo warume wakauya wanga wa 15 wakapinga murumu umomo washimibunza mibunzo yakasiyana siyana pamwe chete paunoda kuti upindure wobva wakurowa saka ndakawanikwa ndicha rohwa nesimbi simbi dziya dzakafanana nedzinoiswa pamahwindo atinoti mabagula bas ayo wakandisunga nengetani ne waindirowa nesimbi nemapuranga pamwe nekundichika nezvibhakera.
Tiri kuona kuti pane vanga vasungwa vacho imi ndimanyanya kurowa. Chii chaizvo chavaida kubva kwamuri?
Imi vainyanya kurowa chokwadi vachiti imi ndinonyanyotaurisa kunyanya pane penyuro ndichinziwe semurayiridza ufane kudaro munofana kuramba wakanyarara pamwe nekundibunyikidza kuti ndinge ndichiita masloganzi vachinditora mavhidhiyo saka izvi ndakawanika ndichazviramba zvekunzi ndiite maslogan ekuti pamberi nezanukevu ndichitorwa mavhidhiyo pamwe nekunzi anuroka foni yako ushapasvedhi yefoni yako ndakazviramba zvosei saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakaita kuti ndinyanyorohwa.
Ko vaiti kudii nezvemusangano wamaienda kunopinda kuvictoria falls?
Musangano wamuri kunoenda ndewei uye musangano uyu tinofungira kuti pamwe une chekuita nekudisturba sadic summit yanga iripo masvondo anotera achone vakandirowa kusvika mushure mekunge ndasenda ndakazomuka ndichidirwa mvura ndakavharwa kumesho nejira vaindidira mvura nebhaketi ndapetura kudaro ndipo apo vakazonditi ndichinje nhumbi dzandakapfeka vachitora munhumbi mubhegi randaiva ndinaro raiva nembatya dzangu dzakaizonopfeka kuvic falls vakanditi ndidzore mafuta vachitira kuti vange vachi kuti vasaone kuti ndarohwa sezvo hembe dzananga ndakapfeka dzanga dzabharuka mwiri wese vazara ropa vakandigera bvudzi rangu randoti rasirana ndinaro.
Vakakugera inei?
Nebanga vachiita rimwe racho rekudzupura nemaoko izvi zvakatanga kuma 1 dzemasikati kusvika kuma 8 dzemanheru apo vakazondikanda mumaoko emapurisa mapurisa akazotitora akaenda nesu kuHarare Central.
Maipomerwa mhosva yei apo?
Takazowanikwa taakupomerwa mhosva inonzi disorderly conduct yainzi takanga tichinge taprotesta kukoti pakanga papinda vatimba nevamwe vatsikusi vakasungwa izvo zvinova musi wacho wakaitwa koti yacho tanga tichitomboriko